Mangwana tichange tichinda kumatare taudza maloyers edu kuti tiende kuconstitutional court neku high court kuti tinopidigura decision yakaitwa nezanu neMDCT vakabatana kuti vadzinge vanhu muparliament. Nyaya iyi ichange iri kumadzitare edzimhosva. Mangwana tava paconstitutional court tichiitira kuti zvakaitwa hazvizi pamurau. Reason yavari kupa yokuti kwakusisina macases kucourt inoreva kuti decision yatakaita kumendeo yaina kuchallengewa naanyone. Saka izvi zvatishamisa nokuti speaker achinja decision yaakamboita mukunge vapromisa Jonathan Moyo City rekucholocho.
Asi mukana wekubudirira kwenyu kumatare uko muri kuona wakamira sei?
Wakamira zvakanaka chose. Nyaya yedu yakajeka sezuva. Nyaya yedu iri pachena. Zvataurwa naspeaker zvekuti decision vaiita sei hazvizirizvo ende hazvizi pamurau. Murau uri clear kuti kana pane dispute kuti party maleaders ayo ari kunetsana, dispute iyoyo inotanga yagadziriswa nematare edzimhosva kuti yaita kuti speaker vataure zvavakataura izvi. Asi hazvina kutisa nokuti vakapromisa Jonathan Moyo nevamwe vezanu masita ekuBulawayo nekucholocho nemamwe asita ariko vachiita kuti vanogona kumawanawo. Saka ndo reason yega yatinoona yavazviitira ende reason iyi haizi pamurau.